kanzuru yeguta reHarare yakaziwisa kuti yave nepfungwa dzekuti iunze atingati maprepaid water meters ekuti vanhu vanotanga vabhadhara vasati washandisa mvura. Isu sesangano tiri mubishi rekubvunzurudza vagari kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pechinhu ichi. Vagari vazhinji watataura navo, kunyanya vanogara kumahigh density areas kunogara veruzhinji, vari kupokana nenyaya iyi. Asiwo kune vamwe vari kunzvimbo dzatingati kune vanhu vanogara vanhu vane mari kumalow density areas, vari kutarisa nyaya iyi vachiti pamwe ndiko kuti wawanewo mvura. Asi isu tiri kuona kuti kana mvura isati yakuwanikwa kunzvimbo dzose, chirongwa ichi hachifadzi vagari.
Imi sesangano, zvii zvamuri kunyanyopokana nazvo pachirongwa ichi? Nokuti tinoona kuti vamwe vanogona kuona kunge iri pfungwa yakanaka yekuti ndinogara ndatenga hangu mvura yangu ndichingoshandisa.
Mvura ikodzero yemunhu wose. Tikatarisa constitution yeZimbabwe section 77 inoti mvura nechekudya ikodzero yemugari wose. Mugari woga woga akakodzera kuwana mvura ingangoite maliters 20 pazuva rega rega. Izvi tiri kuona kuti kunyange zvirimo muconstitution kana kuma UN resolutions hazvisiri kuteedzerwa. Chii chingazoite kuti wagone kuzviteedzera kwane mamita? Rimwe dambudziko zvakare nderekuti mari iri kumbowanikwa kumari dzemvura iri kubhadharwa musure mekushandisa haisi kuoneka mashandisirwo ayo.
Imi sesangano, zvii zvamuri kukurudzira vagari?
Hatisati tanyatsosvika pekuti taita resolution yekuti maprepaid water meters hafanirwe kuweko. Nyaya iri kubuda ndeyekuti hazvigoni kuti maprepaid water meters aitwe pasati paitwa consultation inopa kuti vagari vapewo pfungwa dzavo kubudikidza nemakanselazi anofanirwa kuita misangano munzvimbo.